Ezira chitsauko chechipiri. Zvino ava ndivo vanhu vomudunhu vakadzoka kubva kuutapwa hwavakanga vatapwa, avo vakanga vatapwa naNebhukadhinezari mambo weBhabhironi, vakanga vaendeswa kuutapwa kuBhabhironi, vakadzokera kuJerusarema nokuJudha, mumwe nomumwe kuguta rake. Vakanga vari pamwe chete naZerubhabheri, Jeshua, Nehemia, Seraya, Reeraya, Modhekai, Bhirishani, Misipari, Bhigivhai, Rehumi naBhaana. Uwandu hwavarume pakati pavaIsraeri, zvizvarwa zvaParoshi, zvaiva zviuru zviviri nezana namakumi manomwe navaviri; zvaShefatia zvaiva mazana matatu namakumi manomwe navaviri; zvaAra zvaiva mazana manomwe namakumi manomwe navashanu; zvaPahati Moabhu vorudzi rwaJeshua naJoabhu zvaiva zviuru zviviri namazana masere negumi navaviri; zvaEramu zvaiva chiuru chimwe chete namazana maviri namakumi mashanu navana; zvaZatu zvaiva mazana mapfumbamwe namakumi mana navashanu; zvaZakai zvaiva mazana manomwe namakumi matanhatu; zvaBhani zvaiva mazana matanhatu namakumi mana navaviri; zvaBhebhai zvaiva mazana matanhatu namakumi maviri navatatu; zvaAzigadhi zvaiva chiuru chimwe chete namazana maviri namakumi maviri navaviri; zvaAdhonikami zvaiva mazana matanhatu namakumi matanhatu navatanhatu; zvaBhigivhai zvaiva zviuru zviviri namakumi mashanu navatanhatu; zvaAdhini zvaiva mazana mana namakumi mashanu navana; zvaAteri vorudzi rwaHezekia zvaiva makumi mapfumbamwe navasere; zvaBhezai zvaiva mazana matatu namakumi maviri navatatu; zvaJora zvaiva zana negumi navaviri; zvaHashumi zvaiva mazana maviri namakumi maviri navatatu; zvaGibhari zvaiva makumi mapfumbamwe navashanu. Varume veBheterehema vaiva zana namakumi maviri navashanu; veNetofa vaiva makumi mashanu navatanhatu; veAnatoti vaiva zana namakumi maviri navasere; veAzimavheti vaiva makumi mana navaviri; veKiriati Jearimi, Kefira neBheroti vaiva mazana manomwe namakumi mana navatatu; veRama neGebha vaiva mazana matanhatu namakumi maviri nomumwe chete; veMikimashi vaiva zana namakumi maviri navaviri; veBheteri neAi vaiva mazana maviri namakumi maviri navatatu; veNebho vaiva makumi mashanu navaviri; veMagibhishi vaiva zana namakumi mashanu navatanhatu; veEramu yechipiri vaiva chiuru chimwe chete namazana maviri namakumi mashanu navana; veHarimi vaiva mazana matatu namakumi maviri; veRodhi neHadhidhi neOno vaiva mazana manomwe namakumi maviri navashanu; veJeriko vaiva mazana matatu namakumi mana navashanu; veSena vaiva zviuru zvitatu namazana matanhatu namakumi matatu. Vaprista zvizvarwa zvaJedhaya veimba yaJeshua vaiva mazana mapfumbamwe namakumi manomwe navatatu; zvaImari zvaiva chiuru chimwe chete namakumi mashanu navaviri; zvaPashuri zvaiva chiuru chimwe chete namazana maviri namakumi mana navanomwe; zvaHarimi zvaiva chiuru chimwe chete negumi navanomwe. VaRevhi zvizvarwa zvaJeshua navaKadhimieri vorudzi rwaHodhavhia zvaiva makumi manomwe navana; vaimbi zvizvarwa zvaAsafi zvaiva zana namakumi maviri navasere; varindi vapasuo retemberi zvizvarwa zvaSharumi, zvaAteri, zvaTarimoni, zvaAkubhi nezvaHatita nezvaShobhai zvaiva zana namakumi matatu navapfumbamwe; vashandi vomutemberi zvizvarwa zvaZiya, zvaHasupa, zvaTabhaoti, zvaKerosi, zvaSiaha, zvaPadhoni, zvaRebhana, zvaHagabha, zvaAkubhi, zvaHagabhi, zvaSharimai, zvaHanani, zvaGidheri, zvaGahari, zvaReaya, zvaRezini, zvaNekodha, zvaGazami, zvaUza, zvaPasea, zvaBhesai, zvaAsina, zvaMeumini, zvaNefusimi, zvaBhakubhiki, zvaHakufa, zvaHarihuri, zvaBhaziruti, zvaMehidha, zvaHarisha, zvaBharikosi, zvaSisera, zvaTema, zvaNezia uye nezvaHatifa; zvizvarwa zvavaranda vaSoromoni, zvizvarwa zvaSotia, zvaHasofereti, zvaPerudha, zvaJahara, zvaDharikoni, zvaGidheri, zvaShefatia, zvaHatiri, zvaPokereti Hazebhaimi uye nezvaAmi, varanda vaishanda mutemberi; nezvizvarwa zvavaranda vaSoromoni vaiva mazana matatu namakumi mapfumbamwe navaviri. Ava ndivo vakauya vachibva kumaguta eTeri Mera, Teri Harisha, Kerubhi, Adhoni neImeri, asi vakanga vasingagoni kuratidza dzimba dzamadzibaba avo kwavakanga vaberekerwa muIsraeri. Zvizvarwa zvaDheraya, zvaTobhiya nezvaNekodha zvaiva mazana matanhatu namakumi mashanu navaviri, uye kubva pakati pavaprista, zvizvarwa zvaHobhaya, zvaHakozi uye nezvizvarwa zvaBhazirai, murume akanga awana mwanasikana waBhazirai muGireadhi uye akazotumidzwa zita iroro. Ava vakatsvaka nhoroondo yamazita emhuri yavo asi havana kuiwana, nokudaro vakanzi vakasvibiswa vakabviswa pauprista. Mubati akavaudza kuti varege kudya chipi zvacho chezvokudya zvitsvene kwazvo kusvikira kwazova nomuprista anoshumira neUrimi neTumimi. Ungano yose pamwe chete yaisvika zviuru makumi mana nezviviri namazana matatu namakumi matanhatu, sanganisiri varanda vavo navarandakadzi vavo vakanga vari zviuru zvinomwe namazana matatu namakumi matatu navanomwe, uye vakanga vane varume navakadzi mazana maviri vakanga vari vaimbi. Vakanga vane mabhiza mazana manomwe namakumi matatu namatanhatu, manyurusi mazana maviri namakumi mana namashanu, ngamera mazana mana namakumi matatu namashanu, uye nembongoro zviuru zvitatu namazana manomwe namakumi maviri. Pavakasvika paimba yaJehovha muJerusarema, vamwe vakuru vedzimba vakasarudza kupa nokuzvisarudzira kuti imba yaJehovha ivakwezve panzvimbo yayo. Maererano napavaigona napo vakapa kuhomwe yemari yebasa iri madhirakema zviuru makumi matanhatu nechimwe egoridhe, nemamina zviuru zvishanu esirivha uye nenguo dzavaprista zana. Vaprista, vaRevhi, vaimbi, varindi vemikova uye navashandi vomutemberi vakagara mumaguta avo pamwe chete navamwe vavanhu, uye vamwe vaIsraeri vose vakagara mumaguta avowo.